Zvara nasiraita zvara kanaka chaizvo. President vati chira yatinoti ground breaking ceremony ye Robert Gabriel International Airport. Apo patiri kutarisira kugadzira pafa airport yedu kuti imirewo ive nechimiro chinoratidza kuti tava nyika iri mukati mamakore anaa takanangana nawo. Saka zvafamba zvakanaka, vakokwa vauya, ground breaking yaitwa. Saka zvatiitira zvakanaka.
Saka basa iri rinotanga rini?
Riri kutotanga izvozvi mangwana. Tanga ndichitotaura navo vekambani yachona China Jiangsu iri kuita basa racho. Inova ndiyo kambani iya yakaita basa futi zvakare kuVictoria Falls Airport. Saka vari kutotangisa mangwana. Ndingati nechekare vasati vatangisa kuti vatange kwatiri kuti vatangisa mangwana, vanga vatogadzirira hwaro hwavo kudhara. Vanga vachitobata bata pavanofanira kutangira. Saka vari kutotangisa kuchera nokuita basa ravo mangwana.
Mungatiudza kuti zvii chaizvo zviri kuvandudzwa, zvii zvitsva zvatingatarisira apa?
Zviri kuvandudzwa zvinyuwani ndezvokuti kana manga muchiziva pa Robert Gabriel International Airport pairi kudzika kwatingati kumadokero kunobatana neZimbabwe kuri kuzovakwa yatinoti new kana kuti imba itsva yeVVI inenge kusvikira mapurezidensi navamwe vanyarikani vakuru. Apa vanenge vachitikana vachisvika havazokwanisi kuva nechokuita kukanganisa mapassengers aya mamwe anenge achifamba nzendo dzavo dzapakasiyana siyana. Zvakare zvetagadziridza zvatingati zvesecurity, michini yokugadziridza zvesecurity, kuva nefire station itsva, iyo runway yachona paya panomhanya ndege iri kugadzirwa zvepanyuu patsva. Zvakare atinoti mabridge aya akaita mazvitsvuku ayaya anofamba nevanhu vachipinda mudzindege anenge achichawedzera mamwe zvematatu kuti agoita 7 pamusoro pamamwe 4 atanga tiinawo. Zvakare zvepachava nepai pamunoti kana muchifamba kuna mamwe maairport amazuva ano zvatinova kuti Harare skio pachinhano ichocho aya munoti kana musingakwanisi kufamba netsoka muchiona kuti makaneti munongomira zvenyu muchidhonzwa nebhandi chienda nemukwa munenge muchienda. Zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kugadzirisa paHarare International Airport yatava kuti Robert Gabriel International Airport.